di kam chine wa shank Ishmael duwa pa Radio Zimbabwe. Baba makadiko.
Ayo atulipo edu makadiko wa tere rilese ne COVID ya tina yo
hii. Ndo sakata toti tito kubata iba abati kwenye kuta urane miti nyatonzo tito pina pa hurukuru ya nasi unanguti. COVID ya kanga nisa seima na matiro enyi misekere kege na utse change.
COVID ya kanga nisama na matiro asi susu sema Muslim.
Mm-hmm.
Chinoti chinu chese chinova kuna mari.
Mm-hmm.
Inguwa yacho.
Mm-hmm.
Saka ya kanga nisa na utiche kutanga atiche kwanza kuungana mwari wanotaura iyo kutindino isa ruoko pa wanu wakaungana wakabata na machindi na mata ini mwari.
Mm-hmm.
Nyotu wanu vaona unity kana tukubatana kwe zumbwa zao.
Mm-hmm.
Sa hezu satikanga nisa. Mm-hmm. Chechipili kana tichienda ku mosque kana tukuchechi kwedu kuya uku. Inzimbo inoyera yekuti kana uchinyasona mata ina disturbance unenge uchikonekita na mwari wako direct zvasiyana nemumba mokuti uku kuna mata uku mwana akubvunza mazepi amai vakubvunza muriwo auchakonsentrata kuna mwari wako.
Right. Chii cha mati maita sekereke kwedza kubatsirana nevatendi venyu pakuzvichengetedza kubva ku COVID-19.
Zvatakaita chirwere chichangotanga.
Mhm.
Takaita iya inonzi SIAZ, zvichira kuti Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe COVID-19 Muslim Task Force. Chikonzero chatakaitira task force yemaMuslim iyoyo. Takazviona isu kuti maMuslim muvidyo watoita vafi vedu wasiyana nemaChristians nekuti maKristu vadi vedu vanongomutiramuisa mubhokisi vanenge vari more much secure. Saka isusu zvatinoita ndezvekuti paakaberekwa takamugezesa apa zvakare tinomugezesa physically nemaoko atinoti nemaoko kuti bay hand kwete tenge takapfeka zvinodzivirira magloves nezvimwe zvokuti kana ingane chirwere noti checovid chikubva nakare chimwewo chisazotapukira.
Enderai mberi.
Uyezve manamatiro edu akasiyana zvakare nemakristu vabi vedu nekuti isusu hatigare muzvigaro mutiri mumosque kana kuti muchechi mwedu. Tinoita kupfugama toisa uso wedu pakapeti kana kuti parukukwe ipapo unokwanisa kusiya wafemera chirwere chiya checovid paanozove mumwe zvakare kuzopfugama achiisa chiso chiya ipapo anozvikosora anozvikoitora. Ehe, anozvikoitora futi
zvinoone kuda kwecovid-19 iri.
Ehe, iCovid-19 risk yemaMuslim iyoyo.
Saka pakuna mata pama hakuna mata sei.
Zvatakuita iye zvino. Pataibvumiwa pakuna mata. Pakapeti pa munhu wese takumuti ngave nekakapeti kai kana kuti kajira kake. Kuitira kuti paanoisa uso uya. Achiisa pasi. Anosvikofemera pakajira kake iko. Akapedza okatora. Achanogeza futi achichasira chi. Pakapeti. Uyezve kana iye zvinoti auna matira kumba kana une mhuri tikuvadzidzisa kuti social distance. Nekuti social distance nemamasks aya sanitizer ipapo zvese zvatakatarirwa neveWHO World Health Organization zvichizotumirwa zvakare nehurumende yedu ichibva neministri yehutano. Izvozvo isu semaMuslim takazvidzidza takaita maworkshops ne tichinvaita vanhu vekuministri vachitraina vatinoti isusu vari pamberi kana kuti pachirungu mafrontliner workers kuti vadzidziswe exactly tozodzidzisa vanhu vedu. Ndo zvatiri kuita izvozvi.
Ko pari zvino zvinenyaya kuti vanhu vabayiwe majekiseni mishonga inodzirira COVID iyoyi. Muri kuitawo zvokuitawo sei?
Imi semaMuslim. Ndo zvatiri kuto shuwira yekutanga tisati tati mwari totanga tati endai munobayiwa. Nekuti Korani chaiyo bhuku redu dzvene ratosensa maMuslims Mwari akatitaura kuti musazviurai. Translation kana kuti zvinorevei, zvinoreva kuti kana chinhu chese chichiripo chine solution. Solution yacho kaCovid ningi Mwari akabvaita chi ningi vaccination iyi. Saka Mwari anobva ati endai moitora nekuti vakapiwa ningi pfungwa dzevaccination idzodzo. Ipfungwa dzavakapiwa naMwari. Nekuti Mwari vanotaura zvakare mubhuku redu dzvene vachiti hakuna denda randisina kuisa mushonga panyika ipapo, risina solution. Saka mishonga itofungwa kuti masaintisti mai inenge iri pfungwa yabva kuna Mwari kuvasemera vaya kuti vaseze vanhu vavo vavakasika iwo samatenga.
Ndeapi mashoko amungade kusiyira vateereri kana kuti mhuri yeZimbabwe panguva dzinoidzi maringe nenyaya yeCovid-19?
Chandoda kuvasiyira vateereri veZimbabwe ndechekuti hama dzangu chirwere ichi chiriko chikuuraya. Chete kungoti munhu ukafa hauzoziziva kuti ndafa. Dai wafa osimuka kuti yashuwa chinouraya nekuti chambondouraya. But isusu sevafundisi vatiri kuviga vanhu pazuva nezuva ini Zimbabwe, inini semukuru weSupreme Council wemamoze muZimbabwe, maripota andiri kutambira ma10 provinces ese zvitunha chete zvemamoze zvine COVID, tarasikirwa nevakuru vedu including mumwe chiremba wedu aiva muSupreme Council ainzi Dr. Sururu kuBulawayoko. Takarasikirwa nasecretary general wedu ainzi Sheikh Mustafa Pata nechirwere ichochi. Saka tikutaurira vanhu kuti musaite sedambe, musaedze gumbo mubhodhoro muchizva kuti harikwane. Ngatiteedzere mitemo yatapiwa neWorld Health Organization neuyezve bazi redu reutano muno muZimbabwe neimwe kuyanana UNICEF ana United Nations ngatiitedzerei nekuti inenge ichitidzivirira.
Regai ndikutendei masheiki Ishmael Du ane mukana wamatipa pano paRadio Zimbabwe kuti timbokurukura nemi maringe nenyaya yeCovid-19.
Aiwa tinotenda toti Mwari asi pazvese izvozvo.
Nanga tsanangura nawo chikurukura nawo nhasi uno uyu amaringe nenhau yeCovid-19 coronavirus atopa kutendawo zvekare meApostolic Women Empowerment Trust avanowanika panamba 22 Lane Avenue Vaino namboroteo muHarare. Muchida kukunzwa zvizhinji muchida kubatana navo vabatei pa 0772 700 9787 0772 700 9787 kana 0712 865 734 0712 865 764.